Bato rataparura isusu rinonzi Economic National Democratic Party ichokwadi. Ibato rine chinangwa chokupedza kutambura mukati meino nyika. Asi takamira takadaro tine urongwa kana kuti tine gwara rematongero ratiruda kuti tifambe naro rinonzi iro socio capitalism. Sema socio capitalist tinopa simba rokutonga nyika mumaoko eruzhinji. Sezvo tichikoshesa kuti kana mushande achinge apinzwa basa asiri anozotaurira mumupinza basa zvokuita, nokuti ukangowamuka uchinzuri president wenyika kureva kuti iwewe ka watenda kuva mushandi weruzhinji, saka unofanira kuteerera zvaanoda ivo nezvido zvavo.
Bato renyu rine nhengo dzakawanda zvakadii?
Pari zvino nhengo dzatinadzo dziri kuma250 ndo nhengo dzatinadzo, asi dziri kuparticipata 120 ndo dziri zvigaro zvari kuverengeka zvatiri kuziva pari zvinoti chigaro chakati nechakati nechakati muconstitution medu.
Tinoona mamwe mapato vatigere anoumbwa akatsigirwa nechitendero, mamwe achiumbwa achitsigirwa nevashandi. Imi bato renyu rakatsigirwa nezvipi?
Isu bato redu tiri pakati pezvese, hatina watinosarura kuti titi uyu hamo matiri kana titi uyu ndiye ari matiri. Takatora vechitendero tinavo, tikatora vakuru tinoti maelders tinawo, nemaorgans matatu anoti mayouth, women nemen wing tinavo mukati.
Bato renyu richapindawo here mubatanidzwa wemapato anopikisa?
Ndinotenda pamabata chaipo chaipo ipapo, ndandakatarisira kuti ndichawana achandibvunza, ndimaitavo kutanga kutibvunza zuva ranhasi. Mumubatanidzwa wemapato watakatarisana nawo baba, vavanoti coordinator kana kuti coalition yemaopposition political parties, hatisi kuzopinda, takagara tarambirana nazvo kubva nechekare. Chikonzero chaita kuti tisapinda mukati mavo asi tichirwa hondo imwe chete ndechekuti varume vese avavava masocialists, utongi hwavo nehwedu takasiyana.